Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 13, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tauita futi kuti mashoko aya asvike kune gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muhurumende vanovaivo Mai Monica Mutsvangwa.
Sangano reve Usobe Alive Albinism Initiative rakaenda kuhofisi yegurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa netsamba yenyunyuto.
Ndaramo yedu yevana veZimbabwe iri muno mumasisi matunge takagara. Then mapurisa vouya, vamwe vacho vanenge vari mabhogasi polisi, vamwe vacho vongobata vanhu zvisina musoro.
Sangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe SVUZ rinoti vari kurarama vachingoita wakiti negonzo nemapurisa. Chizvarwa cheZimbabwe Mzimazisi Ncuve, uyo akatsikwa nemotokari mumugwagwa akafa nemusi wemugovera wapera, achachengetwa nemusi wechipiri 18 zvita kuGermantown kumakuva eAll Souls muMaryland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru musangano reve Usope reAlive Albinism Initiative vaMalvin Kudasitole nezuro vakati sangano ravo rakaenda kuhofisi yegurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa netsamba yenyunyuto zvichitevera mashoko akataurwa panepenyuro yeZBC TV navaPatria Chinyaude ekuti Usope hunokonzerwa nekuroyiwa. Mashoko aya ari kushorwa nevane Usope uye masangano anorwira kodzero dzevanhu achiti zvinogona kuguma zvapa kuti vane Usope vapondwe sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzakaita seTanzania, Malawi neMozambique zvinofungirwa kuti ndezvemushonga wechivanhu. Vasitole vanoti pane mumwe mukadzi Musope aida kupambwa paWinston Supermarket kuBorodale muHarare akatozobatsirwa nevamwe varume vakanzwa kuchema kwake. Nyaya iyi iri mumaoko emapurisa. Vasitole vanoti vanyaude vanofanira kukumbira ruregerero uye ZBC haifaniri kungoregedza vanhu vachitaura zvavasinganzwisisi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Vasitole kuti tinzwe nezvenyunyuto yavo.
Tamba yatanyora taita media briefing yatangoudzawo vatori venhau vakasiyana siyana nezvenyaya yakataurika iyi. Asi tauita futi kuti mashoko aya asvike kune gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muhurumende vanovaivo Mai Monica Mutsvangwa. Takwanisa kuti tisvike tiendese mashoko edu ekunyunyuta aya kwavari kuti vazvizivewo, uye kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti paitwe kukumbira ruregerero neakataura pamwe chete neZBC nebazi ravo zvinge zvichiitwawo izvozvo.
Saka sei muri kunyanyogunun'una nemashoko akataurwa?
Unoona Blessing, zvazvinoita katitarisa even zvinonzi pachirungu anotiwo history repeats itself, kana kuti history inoramba ichizvidzokorora. Ukatarisa zvakaitika pagenocide yakaitika kuRwanda muna 1994, yakazonyanya kubva yaurayisa matutsi akaona nokuda kwezvanga zvataurwa panhepfenyuro paredhiyo. Saka tinoona isu kuti nyaya dzemamedia houses maredhiyo aya ane simba chaizvo. Saka ndikaenda nhasi paredhiyo kana patv ndikataura zvandinotaura ini, zvichadzikwa nejekerere yose yeZimbabwe. Vanhu vachazotanga kugadzira mifungo yavo zvichiteera zvandinenge ndataura inini. Saka mukaenda panational tv paZBC achitaura iye kuti Usope hunokonzereswa neuroyi, tinoopena yatinoti can of worms, zvichavhura zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vachitanga kufunga kuti kana huri uroyi kuda pane magadzisirwo aunoitwa kuda tinofanira kuuraya vanhu vacho vakaroyiwa. kuda tinofanira kuti tiurape kuda tinofanira kuti tiite sei zvozokonzeresa zvimatambudziko akawanda kune nyika dzine vanhu vari kutouwa vane usope kwavari kutourayiwa izvezvi kutanzania kumalawi kumozambique kusouth africa vanhu vari kuurayiwa nenyaya dzealbinism muno muzimbabwe musi wa27 november kune munhu akanga akuda kubiwa nemotokari kuborodhe nyaya ichetori kumapurisa izvezvi yakavhurirwa rrb saka tono zvinhu zvakadaro zvikaramba zvichisekererwa maitika nyarara vanhu vachapedzisira vaakuurayiwo imo muno muzimbabwe kana kushungurudzwa
zvii zvamunodawo kuti vamwe vazive nenyaya yeusope
zvatingada kuti vanhu vazive ndezvekuti usope kana kuti albinism icondition iri genetic chinhu chekuti kuti pazozvarwe mwana ane usope amai vakatakura pamuviri vanofanira kunge vaine majeans ealbinism baba zvakare vemwana iye vanofanira vainewo majeans iwavo kana pakasangana vanhu vaviri vane majeans ealbinism pane 25% chance yekuti pachazvarwa mwana ane usope hakuna uroyi huripo hakuna mashiripita anenge aitika ingori nyaya yemajeans anenge asangana vabereki vanogona vasina albinism iyo jini rinogona riri recessive rinogona riri passive rakanyarira mumubereki asi rozobudira pamwana achazvarwa
munyori mukuru musangano revane usope realive albinism initiative vamelvin kudasitole vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 sangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa resurvival vendors union of zimbabwe rinoti vari kurwisana nenyaya yekuti hurumende irege kushandisa chisimba nemutemo unorambidza vanhu kukanganisa kufamba kwevamwe muguta nekuvatadzisa kuita basa ravo rekutengesa mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaemmanuel kwamira vakaudza studio 7 kuti nyaya yavari kuchema nayo ndeyekushungurudzwa kwenhengo dzavo dzinenge dzawanikwa dzichitengesera mumigwagwa yeharare vakwamira vanoti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa kuburikidza nekutorerwa zvinhu zvavo nemapurisa kana vashandi vekanzuru sachigaro wesangano iri vaobei mwari wangu vanoti hakuna kwavanoenda nekuti vanotengesa mumigwagwa ndiwo atove maindastiri acho muzimbabwe nekuda kwekushayikwa kwemabasa vamwari wangu vanoti mitemo yaishandisirwa vanhu vatema nehurumende yaian smith yerudhisia inofanira kuregwa vanhu vasununguke kuita zvavanoda munyika kusvika hurumende yakwanisa kuvapa mabasa
nzuraya yaiti vanhu vasatengesere kunana fisi kunana nhengi copacabana aive mazive kuti mabasa aiwanikwa bati zvino ezvinezvi mabasa hakuna raramo yedu yevana vezimbabwe iri muno mumasisi matunenge takagara then mapurisa vouya vamwe vacho vanenge vari mabogus polisi vamwe vacho vangobata vanhu zvisina musoro chero ane bhegi rake aritozvifambira kana aimbovhenda vanongomubata asi haasi kutengesa zvinhu zvinorwadza kuti vana vezimbabwe vava kudzoserwa futi muutapwa hwavaive nenguva yasmith asi smith aigadzira mabasa isu hatina mabasa pari zvino saka inyaya inorwadza iyoyo uye polisi haifambi yega pasina kanzuro mukanaona najobhek kune inonzi jobhek metro inenge ichiita zvemukanzuro manje polisi yese yakutofamba yega yakungotora vanhu pasina ana kanzuro saka ari kureinforsa nhingi yacho operation ndiani muguta reharare
tiri kupanzwa pamakananga apo taurai zvenyuti
kana zvinhu zvatorwa zvinoenda kupi nekuti zvinezvi mapurisa anobata izvozvi ndire mukomana abatwa izvo zvari kumapurisa abatwa kudaroka atorerwa zvinhu vakuda kumutibhadhara faini mupurisa abhadharisi faini mupurisa anongosunga chete faini inobhadhariswa kui kukoti nekuti mukomana ari kuramba mhosva yake nekuti ndakabata bhegi rangu onzi bhadhara futi faini ndikati inini usabhadhare faini kana wabhadhara faini unobhadhara kukoti watongwa nematare ezimhosva nekuti mupurisa anongori arresting officer chete
zvoitwa sei kuti zvinhu zvidzokere pamuri kuchemera kuti dai zvadzokera
isu tine danho negwara rekuti tichaita engage iwo mapurisa yaya nekuengeja kanzuru nemaresponsible authority angava minista kusvika kana kuna purezidendi kuti oraiti toenda kupi vana vezimbabwe nekuti raramo yati yekuvhenda iyi yakakiretwa nesystemu haina nguva yayega kune makambani ari kuana kana admeta box ana hunyani koragated vanani vakavhara hurumende iyi haisi kukwanisa kuvhura makambani iyayo saka isonotengesera kana mati tiende kudzimba matenda matendesaka kusimetiri kunofa zvedu sevana vezimbabwe toita sei
Zvino mashoko amuri kupawo ekukurudzira vamunoshanda navo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muwo mumatambudziko akafanana naamuri kusangana navo aya ndeyekuti kudii?
Ndeyekuti hatizombobveri takatya, nekuti panozorwa chingwa chedu majari ndo patinogara tirika, hatisi kubaka izvo. Dai taiba taitiwo raitiko, vari kutiodhesera vacho, vari kubvunzwa sei kuti odhesera asi zvisingotorwa mastreets. Zvatorwa zvinoendepi? Saka vana veZimbabwe ngatibatane pamwe chete, nekuti chandiwira ini chichakuwira mangwana. Kana ndabvunzwa basa ini nhasi, kana ndabuda basa nhasi, mangwana unobudawo basa wotanga kutengesawo, nokuti matengesi chaivo vemavhendazi ndo vavararamisi venyika, ndo vavararamisi vevana vedu vari kumamisha nevabereki vedu, ndo pane life yedu. Saka tinoendepi? Nokuti tisatoma workers yekutanga, because we actually constitute almost 80% 90% of the workers in Zimbabwe. Katodi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, SVUZ, vaObei Mwari wangu. Vachitaura parunhare, vari kuHarare neStudio 7. Muchikamu chino mazuva ese tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dzirimo mapepa nhau emuZimbabwe. Nhasi tiri kutarisa nyaya imwe chete, mabudiro airi kuita mumapepa nhau akasiyana-siyana munyika imwe chete. Totanga neHerald. Herald inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna kana urongwa hwekuda kuita hurumende yemubatanidzwa nebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa, sezvo varivo vakakunda musarudzo dzapeti chikunguru. Nyaya imwe cheteyo iri muDaily News yoti MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kutombofungawo nezvehurumende yemubatanidzwa nebato reZANU-PF, sezvo vachiti ndivo vakakunda musarudzo dzapeti chikunguru. Toenda kuChronicle, vachitaura zvakare pamusoro penyaya imwe chete iyoyo. Chronicle inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCampbell Mohadi vanoti mashoko ekuti vaNelson Chamisa navaEmerson Mnangagwa vari kutaurirana kuti mapato avo ashande pamwe chete muhurumende yemubatanidzwa ndeyemugodzi Matsuro. VaMuhadhi vanonzi vakati hakuna zvakadaro. Chatinoona ndechekuti mapepa matatu nyaya imwe chete yotaurwa zvakasiyana-siyana. Pinda muchikamu chino chevateereri. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kwavakapararira vari pasi rose. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ngatitarisei vasina kudzidza nevakadzidza vacho, kuti kune mamwe mabasawo anodawo chikoro chiri pamusoro, pakuzoitawo mamwe mabasawo asingadiwo nechikoro, anenge achiitirawo kuti avo vechidikiwo vasazorara vararame. Kuti tikada kutarisa vakadzidza chedu, aiwa zvinenge zvisina muyero wakaenzana, nekuti mwero unofarira kuenzana. Ndokuti tese tiwanewo kuti tishande vashandewo sedu sesu mazera echidiki, nekuti zvinonakidzawo kuti vakatongwa nemutongo wepabasa vachinzi hatidi kukuonai makadhakwa asi basa riripo vachiwana kushanda, muchazozviona kuti zvinenge zvine kodzero yakanaka. Tenda zvangu muri kutaura zvenyu naBrighton Hungwe, ndini ndangoti ngoisawo audio iyi kustudio nekuti nhau iyi yandibata-bata zvakanyanyisa.
Ini ndinoda kutaura hangu ndakanangana nemashoko ayo akataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Apo takavanzwa vachiti zvoni vamugabe havachagoni kufamba. I think mashoko avanotaura aya aifanira kunge akataurwa nemutauriri wavamugabe kana kuti nemwana uri wekufamily yekwamugabe. rather than kuti zvitaurwe navamunangagwa ava vasiri hama kana mutauriri vavamugabe. So number 2 ndoda kutaura zvakare ndakanangana nenyaya yesvondo rakapera yakataurika yekuti izvoni Zimbabwe iri kutadza kubudirira nekuda kwemasanctions. Handisi kuda kutaura ndakarerekera rimwe divi, but chokwadi chiripo ndechekuti Zimbabwe masanctions haasiriwo ari kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kubudirira, nekuti kana tikatarisa 2015 tinonzwa kuti 15 biliyoni yakadisapia. 15 biliyoni imari yakawanda zvekuti dai kwakuri kuti inyika yaida kuvandudza upfumi hwenyika yaikwanisa kuwandudza pa 15 biliyoni iyoyo. Zvakare I think population yemuZimbabwe we are 14 million. Saka kana tiri 14 million ndaitotarisira kuti maybe dai vakashia havo mari iyoyo 15 biliyoni kuvana veZimbabwe, I think tese tingadai tiri mamilionea. Saka ZANU-PF ngaimbomira kuchema-chema nenhau dzemasanctions, nekuti masanctions hapana zvaanobatsira asi kuti akatovapo kuti vana vaZimbabwe vasapfurwe mustreet vachidemonstrator against kodzero dzavo. Ndo mashoko andinoda kushiya nemi nhasi pano pastudio 7.
Takuwara nenhamo kuno kurushinga, kurushinga zvinhu hazvizi kumbokwira pano paita $2 ene pakunzi $4. Saka tinosvikepi zvinhu izvozvo? Tinosvikepi? Taikumbira kwazvo kuti tibatsirewo patransport apa, zvinhu zvakatiomera kuno kurushinga.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 asi dzisinei nechekuita neVoice of America. Tudzei zvamunofunga pamusoro peMorning Show ino. Totorawo mukana uno wekumbotarisawo zviri kutaurwawo nezviri kunyorwa mumacomments nemamessages nevateereri vanoona chirongwa ichi paFacebook redu reVOA Shona. Ndinokutendai vose vakwanisa kupinda muchirongwa chino vari kuona nguva ino nesu. Tiri kuona nhasi makati wandei. Tinotangana Edi Basera angoti morning. Mukoma Edi, ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Rafnaus Sangu Sonyeya, watching you live from Hiroshima in Japan. Studio 7 yakurumbira, tiri kusvika kwese kwese pasi rese. Anzi naJoshua Vengai, ngasungwe nyaube inhubu. Taurai Makoni, watching, tirikukuona mukomatau. Thomas Uragu, Sekai Masango. Mukoma Aminon Zokuda Begede, tinokuonai, tinotenda nekuona chirongwa nesu. Anzi naSimbara Shechitai, wamuka sei Evans Mangwanani muri yeZimbabwe kwese kwamuri. Watching from Witbank Mpumalanga kuSouth Africa. Robert G. Moffat, tinokuonai. Sekuru Bob, tinokutendai Sekuru Bob nekuti tsigira muchirongwa chedu muchionawo kwatiri. Love Moka Muzangaza, ndinokutenda nekupinda muchirongwa. Noah Nyamungoma, mamuka sei watching from Soweto. Protea Glenn kuJozi. Itai Ron Chimuka Mzukuru ari pachirongwa, mamuka sei watching from Chitungwiza. Tsitsi, tinokuona. Nelson Mupamirwa kuZengeza kuChitungwiza. Opa Gwena, anzi ndipo paunoona kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Talent Muzira ari kuCape Town. Witness Zulu, Cape Town. Tsitsi from KwaBushu, tinotenda vose vanokwanisa kufamba nesu muchirongwa chino. Rambai muchitifarira peji redu reVOA Shona. Murambe muchititumira mashoko enyu nemamessage nemacomments enyu. Tinoazvikoshesa zvikuru kuti tikupei chirongwa chinofadza, chinokupai zvinokugutsai imi muri yeZimbabwe. Tochimboenda kuchirongwa chatinokupai nyaya dzinoitika muno muAmerica.
Ndanzwa merekurira esi yapane watakunokushira dianu watungamira dianu wafungana tichenesera nzira hazvitetembe nyama chinotetemba pakati pehana chokuita hapana pava kungomirira mere yamangwana munotifudzire napanorwata.
Zvarwa cheZimbabwe Mzimazi Senyuve uyo akatsikwa nemotokari mumugwagwa akafa nemusi wemugovera wapera achachengetwa nemusi wechipiri zvita 18 kuGermantown kumakuva eAll Souls muno muMaryland. Mhuri yaMzii yazivisa kuti kuchange kuine munamato werufu rwemufi mangwanani emusi wechipiri wakare nguva dza10 o'clock mangwanani kusvikana 12 o'clock masikati. Izvi zvichaitirwa kukereke yeSeventh Day Adventist Church iri muChesapeake kuNorthwest muWashington DC. Vaidzidza naMzii vari kuenderera mberi nekunyora mashoko enyaradzo nekutsigira mhuri yake padande mutande resocial media vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu rwake. Chikoro chake cheTowson University kwaaidzidza zvidzidzo zveaccounting chakumbira veruzhinji kuti vatsigire mhuri yekwaNcuve nemapurisa mukutsvagwa kwemutyairi wemotokari inonzi yakatsika Mzii usiku hwashaya mutyairi wacho akatiza. Mhuri yeZimbabwe inogara pedyo iri kukokerwa kuti vabatane nevamwe mukunyaradza mhuri yaMzii nekubatana mukusvika zuva rekuchengetwa kwake nechipiri svondo rinouya. Vakuru vakati pasi hapaguti, tinoramba tichingoti dai mweya waMzii wazorora murugare.
Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
setateyariva
ndanzonerekurira esiya pane watakunokushira ndiani watungamira.
Tombotarisa zviri kuitika munyaya dzezvemitambo kuZimbabwe. Chikwata chiri kusimudza mureza weZimbabwe cheFC Platinum chapinda munzira isina kunyanya kuoma mumakwikwi e2018-2019 CAF Championship League. Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, anotipa nyaya inotevera.
Ko gona kunenge kudada yakananga kuKongo kunosangana neOtoyo D'Oyo iyo isina mukurumbira wakanyanya makwikwi enhabvu yemuAfrica. Mumbatanidzwa wezvikwata weCup Champions League, FC Platinum iri kufanira kutanga iri kunze kwemusha svondo rino nemugovera. Mumutambo uyo inofanira kukunda kana kuita mangange yakatarisana nemumwe mutambo pamusha musi wa 22 zvita. Mukutanga kwegore rino, FC Platinum yakatadza kusvika Min League stage yeCup Champions League mushure mekudamburwa pamusha nekunze kwemusha zvekare nePrimero di Agosto yekuAngola. Asi kune vamwe vakaita sava Sevia Sumba vanofunga kuti FC Platinum inokunda iko zvino vachiwedzera iwo kuti nhoroondo haina chainobatsira mumutambo wenhabvu.
Ndikona FC Platinum ikutamba bhora kutora kwayakaita ligi ka azvireve kuti nyangwe yakarohwa last time ka icharohwa futi ende inenge ine motivation yekuti inofanira kuti irohwa futi. Saka inini I'm behind FC Platinum zvachose because tikatasa history yematimu akarohwa nevamwe matimu azvireve kuti acharamba achirohwa.
Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza ari kutarisirawo kuti mwaka uno vanokwanisa kukohwa zvine mongo mukutamba kwavo muAfrica.
Kana mwaka une zvavo kana pakurima chako pane rimwe gore kuti vanhu vanokohwa rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaira kuti gore ndotangwa zvakanaka kune pamwe tichitarisa kuona gohwa rakanaka.
Mapeza nevatambi vake vari kutarisira kuramba vari mumhemberero mushure mekunge Redwell Chinyengetere akatambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year, Mapeza wacho achidomwa kuve Coach of the Year. Asi FC Platinum inofarira kungwarira Otoyo D'Oyo iyo yakabuditsa Primero di Agosto makunda ne 2018-2019 Cup Champions League nezvibodzwa zvekunze kwemusha. FC Platinum iri kutarisira kutevera mutsoka dzeDynamos munomutapa neCapes United kubudirira kusvika muMin League stage yeCup Champions League umo mune mari yakawanda. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Toenda kuchirongwa chatinokupai mimanzi yevaimbi vari kuZimbabwe tichinzwa zvavari kuita. Nasi tine muimbi ane mukurumbira achiimba nziyo dzechitendero Jennifer Maneni anoti ari mushishi kubika video yekambo kake katswa kanetsa zvikuru kanonzi My Testimony. Kambo katswa aka kakaimbwa nemusambo weAfropop. Maneni anoti kambo aka kari kutambirwa zvakanyanya nevanhu muZimbabwe nekunze. Maneni akamboimba nevaimbi vanosanganisa Messi Mutsene, Fungisai zvakava pano Mashavave, Joyce Simeti, Pastor Haisa, nevamwe asati atanga kuzviimbira oga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Maneni.
Mkatudze kuti kambo kenyu aka kanonzi My Testimony kari kutambirwa sei nevanhu?
My Testimony iri kutambirwa zvakanyanya zvinofadza ndikataure nechidaro. Even patour yatakaita recently muna September kuUnited Kingdom, ndinofara chaizvo nekuti My Testimony vanhu vakatodedzera angle pamasongs esandakaimba My Testimony. Zveshuwa vanhu vari kupupura kuti muupenyu hwavo vane matestimonies akawanda, saka iri kuminisa kune vanhu vakasiyana siyana.
Chii chakaita kuti mude kunyora kambo aka?
Mushure mekunge ndatarisa kwandakabva, kwandakabviswa naMwari, ndaingozvitarisa kuti kwandakabva ka kunyange kunewo zvaindaisangana nazvo, asi Mwari pese vaingondikundisa, Mwari vaingondibudisa pane zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka ndakazoimba ndikati itestimoni ichitapupu mukati meupenyu hwangu, nekuti Mwari vakandibvisa kumakwai, vakandizvuva nerudo rwavo, vakandibvisa kwandaiva, vakanondigadza namadzimambo.
Pane urongwa here wekubuditsa vhidhiyo yekambaka?
Yeah, tiri kugadzirira. I think tisabudisa vhidhiyo iyi kutanga kwa 2019. Zvitori muurongwa, tiri kutogadzirira izvezvi zvinewo management ichibatsira nekusaidi tichironga, plus kugadzira mascripts achona zvese. Ndinovimbisa vanhu kuti 2019 iyeyi ndopatiri kubudisa vhidhiyo reMy Testimony.
Saka iyi tingangoti kambo kamwe chete kamakangoburitsa ka pari zvino, kana kuti yatingati single, risiri damba refu kana kuti album.
Single ratikabuditsa iyo iMy Testimony. Tiri kungoramba futi zvakare tichingotaurira vanhu kuti 2019 iyeyu ndiye watakubudisa vhidhiyo yake My Testimony.
Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Tatenda hangu, ndinokutendai.
Muimbi ane mukurumbira achiimba nziyo dzechitendero Jennifer Maneni achikurukura parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Abva atisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.